Gore rino tiri kushambadzira musangano weMDC chinova chinhu chekutanga kubva Zim Expo yakaestablishiwa muno muUnited States of America. Ndogore reduwo rokutanga, ndo mukana watawana wokutanga wokushambadzira bato reMDC. Saka tinenge tiine regalia yebato reMDC, matishes, maballpoint pens nezvimwe zvakadaro, uye tine information card anotaridza kuti sei munhu angada kujoina MDC, zvikonzero zvingakwezva vanhu kuti vajoine MDC. Uyewo tine link, online link yokuti kana anoda kutojoina angasati ajoina anobva atojoina chiripo ripotyo.
Muri kutambirwa sei?
Ndinoona tiri kutambirwa zvakanaka. Kungoti tichiri kutanga, vanhu havasati vanyanya kutanga kutenderera tenderera, nokuti zvinotanga in about 30 minutes time. Asi tiri kutoona vauya kuzotsigira vakawanda chaizvo vatiri kungosangana navo.
Saka kuZim Expo sei zvakakosha kuti munge muchishambadzira ikoko?
KuZim Expo kwakakosha nokuti muno muUnited States ndiyo yoga nzvimbo orobato rinogona kutipa mukana wokushambadza zvinhu zviri maererano neZimbabwe, tichishambadza zvine mupindo. Nokutoti kutoti Zim Expo zvinotobva pakuti Zimbabwe, saka musangano wokushambadza wezvizvarwa zveZimbabwe. Saka isu sebato reMDC tiriwo vana veZimbabwe, saka ndo pane hama dzedu dzatingasangana nadzo nezvizvarwa zveZimbabwe.